foto magumi mairi nezvitanhatu. Jesu ndichiedza. Munhu asati atenda muna Jesu, akaita inga munhu uri ari kuboshwe achifamba muchidima. Iyena nokuhunywa achiwa mukushaisha nekuti hapana chiedza chinomutungamirira. Patinogonda muna Jesu tinoita inga munhu ari kufamba mugwanza rakatwasanika zuva richibaka. Jesu akati, ndiri chiedza chenyika. Kana munhu ateerera haazofambi muchidima. Mwari anopa mweya wake mutsvene kuti ubatsire nekufundisa atendi gwanza rake remeraramiro.